manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangara zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kurume 23, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vabereki nevarairidzi voita maonero akasiyana-siyana paurongwa hwedzidzo panguva yenyika iri mubishi rekurwisa chirwere cheCOVID-19. America inoshora kudzingwa muparamende kwemutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance Vatendai Biti nevamwe vavo. Hurumende yovimbisa kuita nhaurirano dzetripartite negotiating forum. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vabereki nevarairidzi vari kuita maonero akasiyana-siyana paurongwa hwedzidzo panguva yenyika iri mubishi rekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezvedzidzo rakaita urongwa hwekuderedza vana vanenge vachidzidza panguva imwe chete senzira yekuderedza uwandu hwevana muzvikoro panguva imwe chete kuitira kuti vasatapurirane chirwere cheCOVID-19. Vana vaimbodzidza vakawanda zvekusvika pakati pemakumi mana nevashanu kusvika pamakumi matanhatu vave kudzidza vari makumi matatu chete. Danho iri rave kuita kuti vamwe vana vadzidze mazuva mashoma pavhiki kuti vapewo mukana kune vamwe vana. Vamwe vabereki vanoti danho iri rakanaka sezvo richipa mukana wekutevedzera urongwa hwekuderedza mukana wekutapurirana chirwere cheCOVID-19. Mumwe mubereki vaIsraeri Nyandoro vanoti zviri nani kuti vana vaende kuchikoro kwemazuva mashoma pane kuti vatadze kuenda zvachose sezvakaitika gore rapera. VaNyandoro vanoti kusaenda kuchikoro kwenguva yakareba kwevana kunoita kuti vaite misikanzwa yekunwa nekuputa zvinodhaka uye vana vasikana vanopedzisira vave kuroorwa vasati vabvezera.
Nyanga wakafunda mazuva matatu mazuva mairi icho chatombotanga nekuti kuva negore ugere zvinokufungisa pfungwa dzakawanda tarisai zvino tiri kunzwa kuti vana vechisikana ndofunga vanosvika 5000 vari kunzi vaane mimba asi kana munhu aine chaanoita ari occupied anoona zvimwe zvinhu zvinenge zvakamubata zvekuti chavhurwa mazuva mangani avanoenda rina as long chikoro chavhurwa we are happy about.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti kudzidza mazuva maviri zvichaita kuti vana varambe vari kumashure muzvidzidzo zvavo.
MuZimbabwe vanga vaane mwedzi yakati wandei inodarika 8 months vasingadzidzi vari kudzimba. Uya kuchikoro zvinonzi vanodzidza mazuva mairi rimwe chete kana matatu pasvondo. Zvazvoreva ndezvekuti havachazokwanisi kudzidza zvose zvavakatadza kudzidza kare nezvimwe zvavanga vachitarisirwa kuti vadzidze nguva ino.
VaMasaraure vanoti hurumende inofanirwa kudzika matende kuti vana vasarasikirwe nenguva yekudzidza.
Kugadzirisa dambudziko iri chainotanga kuitwa kwai kufanirwa kugadzirwa temporary facilities ekuti vana vadzidzire anosanganisira matesi nezvimwe zvichitsigirwa iri programu yehurumende ichitsvagawo mari kuhumwedzerewa mwedzimwe nyika dzinobatsira.
Mukuru weZimbabwe Teachers Association vaSifiso Ndlovu vanoti dambudziko riri kuitika muzvikoro nderekuti vana vave kudzidza vari muzvikamu zvakawanda asi vadzidzisi vasina kuwedzerwa.
Dambudziko guru nderekutevedzera mutemo weWorld Health Organization wekuti pave nevana vashoma muklasi imwe chete, izvo zvekuita kuti tivakamure asi vadzidzisi vari vashoma, izvo zvave kuita kuti vamwe vana vadzidze masikati vamwe mangwanani.
Dambudziko riri kusangana nevadzidzi vari mumagwaro epasi kana kuti primary school nderekuti havasi kupfeka mamask sezvaonekwa nestudio 7 muzvikoro zvakawanda munzvimbo dzinoti Mutare, Masvingo, Harare neBulawayo. Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapa vanoti vadzidzisi vashoma vari kuenda kuzvikoro izvo zviri kureva kuti vana vadiki hapana ari kuvakurudzira kuti vapfeke mamask.
Kuzvikoro kwacho kwaenda vana uku, vana havangoenda hakuna kana varairidzi, hakuna kana ari kuona kuti social distance iya iri kuitwa here. Vana vazhinji havana kana maface masks.
Mudunhu reMutare zvimwe zvikoro zvave kuti vamwe vadzidzi vanouya kuchikoro mangwanani, vamwe masikati, senzira yekuderedza uwandu hwevana muzvikoro panguva imwe chete. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti urongwa hwehurumende ndehwekuti vana vadzidze mukamuri imwe chete vari pasi pemakumi mana nevashanu nekuda kwemukaha unofanirwa kunge uri pakati pevanhu vaviri. Vataungana vanoti hurumende ichaedza nepose painogona napo kuwedzera vadzidzisi muzvikoro kuti vana vadzidze zvakakwana. Urongwa hwekubaya vanhu nhomba huri kuenderera mberi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitarisirwa kuparura zviri pamutemo mangwana chikamu chepiri chekubaya vanhu, icho chakaona gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vachibayiwa nhomba yepiri svondo rapera paWilkins Hospital muHarare. Pakupera kwezuva nezuro vanhu zviuru makumi mana nezvitatu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 42,294 vainge vabayiwa nhomba zvichitevera kubayiwa kwevanhu mazana masere negumi nemumwe chete nezuro wakare. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi uye vanhu vaviri vakafa nacho, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pavanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi masere nevana kana kuti 36,684 uye vafa nechirwere ichi vava chiuru nemazana mashanu negumi nevana kana kuti 1,514. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vamwe vanhu vakabayiwa nhomba yepiri vari kukurudzira hurumende pamwe nemasangano akazvimirira kuti pasimbaradzwe zvirongwa zvekudzidzisa vana chiremba, vakoti pamwe neveruzhinji pamusoro penhomba yeSinopharm, vachiti ndizvo zvichabatsira mukuchinja pfungwa dzevanhu vari kutya kubayiwa nhomba iyi. Mumwe wevanhu vane maonero aya mutori wenhau Privilege Mushanhiri, uyo akabayiwa nhomba yepiri svondo rapera. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMike Hove weStudio 7.
Ndingangoti maybe zuva rekutanga rechipiri kubva pandabayiwa ndaingonzwa pandandakabayiwa, and even the ruoko rwandakabayiwa rwacho ndorandaingonzwa kanenge kakurwadziwa, asi hapana chanyanyochinja chaizvo. Ndakambeke ndamboudzwa kunzi ukabayiwa kechipiri, kechipiri kacho unogona kumbozunguzika mbichana nekuti mushonga wacho unenge wakutanga kushanda, zvekuti masoja emumiri mako akugadzirirawo kuti akudzivirire kuchirwere checovid. But kutaura chokwadi, ndiri kunzwa zviri raiti.
Mukubayiwa nhomba yenyu yechipiri, makatarisira kuti muchaendera mberi here muchiremekedza mitemo yeWorld Health Organization?
Handisi kuzochinja kuongorora kwatinoita kana tichifamba tichisangana nevanhu tichiita se changoramba ndichiita zvandaingoita izvozvo, kuti maski yangu ndinopfeka sezvainotarisirwa kuti inge yakapfekwa. Kana kuri kugeza maoko, ndinogezawo maoko zvinotarisirwa kunge ndichingiradzisa. Kana ndikabva kwandabva ndisati ndabata chinhu, kana ndapinda mumba ndogezochi maoko angu. Changoramba ndichingotarisa iyoyo mitemo yatakapuwa kare.
Ndinoda kumbobatawo nyaya yenhamba yevanhu vati vatora nhomba iyi. Tichiona kuti pachiri nevamwewo vana mukoti pamwe navana muchiremba vari kutya kutora nhomba iyi, zvii zvingaitwa kuti ruzhinji rweZimbabwe vave nechivimbo chekuda kutora nhomba iyi? Nekuti ini sechizvarwa ndikaona chiremba chiti ndiri kutya, neniwo ndozozvionawo ndichitya. Zvii zvingaitwa kuti vanhu vatange kuva nevimbo munhomba iyi?
Mashoko ari kudiwa kuti paite kugarwa pasi, kunyatsotsanangudza chaiko chaiko kuti mushonga uyu wakanakirei kwawakabva unoshanda wakati wakati zvakati 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 urongwa hwatiri kutora tikubva apa tichienda apa tichienda apa tichienda apa tichienda vanhu vova nechivimbo nemushonga uyu nekuti ana mukoti vakasava nekuvimba nemushonga iwoyo ruzhinji rwese haruzokwanisiwo kudaro ndichidawo kutaurawo kune hama dzangu ana mukoti nana chiremba vakasavimba iwo kuisusu tozoita sei iwo zvekare vakasashandisa mushonga uyu ngavasazvinyengera vachiti vachatora nguva yekuti chazoti ndotora mushonga handiti nokuti chinoitika ndechekuti tirikusanjodzi pauviri iwewe wacho ndiwo unosangana nevazhinji vanogona kunge vane utachiwana kechipiri ukabva kubasa iko uchatosangana nemhuri yako uchatosangana nani nani neshamwari dzako handiti saka ukachibatawo chirwere chacho chinokurumbidza kupararira nokuti iwewe ndiwo unosenza pachinosvikira
mutori wenhau privilege mushanhiri achitaura ari parunhare muHarare naMike Hove weStudio 7 Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica pamwe nekomiti yedare reSenate inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vanoti kudzingwa muparamende kwemiriri weHarare East vatendai biti vanove zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance pamwe nedzimwe nhengo dzeparamende dzebato rinopikisa Svondo Rapera ndemumwe muenzaniso weurongwa hwekuda kuparadza bato rinopikisa uye kumbunyikidza zvido zvevana veZimbabwe. Gwaro rebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakaburitswa nezuro rinoti hurumende yeAmerica iri kutevera zviri kuitika muZimbabwe kusanganisira kudzingwa kwemutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vabiti pamwe nedzimwe nhengo dzakasarudzwa nevanhu kubva muparamende. Vachinyorawo padandemutande reTwitter sachigaro wekomiti yeSenate inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari mumiriri wedunhu reIdaho vaJames Rich vakati hurumende yavaEmerson Mnangagwa iri kumbunyikidza zvido zvevanhu kuburikidza nekukonzeresa kudzingwa kwenhengo idzi muparamende. Svondo Rapera, chimwe chikwata chebato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP, chakanyorera mutauriri weparamende vaJacob Mujenda chichiti vadzinge nhengo dzinoti vabiti vasettlement Chikwinya, mumiriri wembizo waWilliam Madzimure, mumiriri wekambuzuma vasichelesile Mahlangu vekupumula varegai Tsunga vemutasa South pamwe navakuxaxapulu venkulumane richiti vakanga vamira kuve nhengo dzebato iri uye vakanga vasisamiriri zvido zvaro. Izvi zvinouya kunyange hazvo vatanhatu ava vakapinda mudare reparamende pasi peMDC Alliance. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vanzi nevadaira nharembozha yavo vanga vari mumusangano wemakurukota. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vanoti mashoko ehurumende yeAmerica pamwe nekomiti yeSenate aya havana nguva yekuapa sezvo asiri chinhu panyaya dzenyika yeZimbabwe.
Mashoko avanotaura hatina basa nawo uye hatina nguva yokumapamu kana wokumateerera nekuti havasi chinhu panyaya dzemunyika yeZimbabwe, havasi chinhu panhau yemashandiro anoita matare edzimhosva muno kana vachigadzirisa matambudziko kana kuti makakava anenge ari pakati pemaopposition political parties aripo kana kuti angava angu nani kana nangana. America haina painokwana ipapo. Saka zvinototishamisawo nesuwo seZANU PF kuti kune vamwe vanotori believe kuti kana vachinge vasangana nedambudziko ravazvigadzirira kuzvigokera moto muziso pachavo nenzira yokutadza kutevedzera mutemo sezvavakaugadzira mubato ravo voti ZANU PF kupedza nguva, isu semusangano weZANU PF hatinei nemashoko avapurai ende hatimateereri.
Asi kavamugwadi, kune vamwe vari kutiwo imi seZANU PF muri kutopembera nekuparara kuri kuita opposition.
Kana shumba ichivhima musango ikasangana nemhembwe yaakutandadza haitadzi kudya nekuti inoti mhembwe iri kurwara, aiwa. Saka chinogotitadzisa kupembera semusangano weZANU PF chii kana vachizviparadza mumba mavo. Isu tinongofarira chete nekuti akagara tazvitaura kare kuti musangano yemhando yakadai haina kwainoenda nekuti yakagadzirwa nevanhu vasingadi nyika, yakagadzirwa nevanhu vanobhirivha kushanda nevanhu vanovenga nyika inoyi vari kunze vachiita kuti nyika inoyi ive undermined vachitadzisa budiriro kuinda mberi. Saka kana vodonha hazvitishamisi uye hazvititadzisi kufara, ngavarambe vachidonha. Uye zvekare ndoda kuti muzive kuti haisi mhosva yeZANU PF nekuti vanhu vemdc vari kutiza bato ravo vachiuya kumusangano wevanhu. Haisi mhosva yedu iyoyo, imhosva yavo. Ngavazvitarise muziso mukati mavo moga imomo vaone kuti chavari kukanganisa chii. Kana vasiri kuchiona chavari kukanganisa, abva ngavarambe zvavo vachituka ZANU-PF. Asi vacharamba vanhu vachiuya kusvika vazogara pasi vaona kuti dambudziko ravo nderei. Isu vana baba gamuchirai kuZANU-PF, tinongoramba tichiti uyai kumusangano wavanhu.
Vanga vari mukuranwana nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti kunyanga hazvo ZANU-PF nehurumende vari kuramba kuti havana chekuita nekuparadzwa kwevanopikisa, zvinozivikanwa kuti chinangwa cheZANU-PF ndechekuparadza mapato anoipikisa.
Chokwadi ndechekuti ihurumende yavamunangagwa vari kutiwo havanei nezvinoitwa nemapato anopikisa. Hanzi kupokana nokusanzwisisana nokurwa kuru muMDC Alliance neMDCT hazvinei nezveZANU-PF. Chingange chiri chokwadi hacho kana zuva rakabuda kwakajeka, asi tinoziva kuti nyaya yekuparadza mapato anopikisa ragara riri basa reZANU-PF, ndochinangwa chavo. Ndosaka ndivana Victor Matema Danda, Dana SK Moyo nana Tafadzwa Mugwadi vachigara vachitaura isusu sehurumende yeZANU-PF totonakidzwa nokutonga tiri toga iri one party state. Saka hazvityise kuti ZANU-PF nyangwe ichiramba kuti vada kuparadza MDC Alliance, vari kushandisa matare, kushandisa mitemo isimo mubudiro yemitemo kuti vaparadze mapato anopikisa. Hazvifambirani nemulti party democracy izvozvo.
Asi kana tinonzwawo vamwe vanoongororawo zviri kuitika mune zvematongerwo enyika vangwenya vari kuti vanopikisa vacho vakangoitawo zinyekenyeke zvinogona kuita kuti mhepo dzipindewo.
Hapana mapato anopikisa akabatana muno munyika, hazvipe zvakaitika. Ukaenda kuSouth Africa ndokuda vana COP vana EFF. Ukaenda kuKenya vaka hapana bato rinopikisa rinoba iyo ZANU-PF pache zvavo yo1963 vakabuda muZapu. Saka mukanzwa vanhu vachidaro vajoka kambotovatana kuti hadzina vanguva yachibuya tipokudzidzisai hichi yepolitical opposition. Hapana mapato asingapatsanuki, asi bumbiro remutemo harifangu rishandiswe nebato riri kutonga kuedzesera kuti zvinhu zvacho zvinge zvichikanganisika. Saka kupatsana kwamapato hazvina basa. Asi kana hurumende ichioshandisa mutemo ichitiwo MDC Alliance harisi bato, ndiriro bato rakanyoreswa nedielectoral court, ndiriro bato rakavhoterwa navanhu pabalot paper dzokuratidza kuti ZANU-PF iri kushandisa mitemo isiri pamutemo kukanganisa zviri mapato. Aiwa, icho handi chokwadi vajonga.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuTanzania vaenderera mberi vachichema vaive mutungamiri wenyika iyi vaJohn Magufuli avakashaya nemusi wechitatu svondo rapera. Nhasi mutumbi wamagufuli wanga uchiratidzwa vanhu vekumusha kwavo mudunhu reChato pamberi peurongwa hwekuibva kwavo nemusi wechina svondo rino. Nezuro mutungamiri mutsva weTanzania amai Samia Saluhu Hassan vakatungamira zviuru nezviuru zvevanhu zvaionekana nemutumbi wamagufuli munhandare iri muguta guru reDodoma. Amai Hassan vakanga vachitsigirwa nemutungamiri weDemocratic Republic of Congo vaFelix Tshisekedi, mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta pamwe nemutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa, mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa avakabata maoko kumhuri yamamagufuli nevamwe. Amai Hassan vanoti vamagufuli vachavigwa kumusha kwavo nemusi wechina mushure memunamato uchaitirwa mudunhu reChato. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vari kuda kuti nhaurirano pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi pasi pegungano retripartite negotiating forum kana kuti TNF dziitwe mwedzi uno, kunyange hazvo vashandi vari kuti hurumende haisi kuratidza kuzvipira. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Aya yekumbokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kana kuti lockdown yakonzera kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvinyanye kusamira zvakanaka. Izvi zviri kupa vakawanda munyika kuti vakurudzire kuitwa kwemisangano yeTNF kuti paitwe mubatira pamwe chuma chomuzukuru kuti nyika ibude mukanwa mamupere mairi. Asi ropa rakaipa pakati pemapato ari muTNF riri kupa kuti gungano iri rive basiketi ratizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti havo vakazvipira kuita misangano yeTNF.
Ndine chishuviro chekuti tigare pasi mwedzi uno waMachi usati wapera. Munoziva vazulu kuti mutemo weTNF unoti tinofanira kugara pasi at least 2 times per year. Asi ini ndandichipusha kuti dai takwanisa kuti titaurirane every quarter. Tichireva kuti togona kusangana kanoita kana.
Chikonzero chiri chekuti?
Kuti timbosimbaradza iyoyo TNF iyoyo.
Asi munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati
hapana urongwa huripo zvatinoziva wokudaidzira TNF iyo zvino. Kwasara mazuva mashoma kuti mwedzi waMarch upere. Hatizizivi kuti tichava nemusangano here weTNF kana kuti kwete.
Vatiwo
isisu sevashandi tine nyaya isina kupera pahurukuro dzakapfuura. Tine nyaya yemihoro. Taona nyaya yemasalaries iri nyaya yakatikoshei. Patinotarisa kuti mitengo yezvinhu yakakwira panguva yapfuura. Mawages asina kumbosimuka. Taona vashandi vakawanda vachitadza kudzorera vana kuzvikoro, vakawanda vachitadza kuraramisa mhuri dzavo. Nenyaya yekuti masalaries ari pasi. Taona zvekare mabargaining councils, maindustrial bargaining councils achitadza kubuda nemaminimums anobatsira. Taona nekuma enterprises zvekare makampanies akawanda atadza kubata nyaya yecollective bargaining zvakanakisisa. Saka tiri kutarisira kuti nyaya yemihoro yakatikoshei ndeipi currency tingashandisa kuti tichengete value yemari yatinotambira.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vatiwo
semaprinciples eTNF takange takawirirana kuti musangano weTNF unoitwa pera kwaFebruary kana kuvamba kwaMarch. Saka tirikuona kunge watinonoke musangano iwowo hatisati tapiwa date naChairman weTNF ndo vanofanira kutipa date kuti tinosangana musupi.
Ko zviri kutarisirwa nevemabhizimisi kana musangano uyu ukaitwa? Tabvunza Dr. Murefu.
Zvinhu zvatutarisa kuti zvinge zvichizeiwa zvakati wande zvinosanganisira mafambisirwo enyaya dzevaccine yeCOVID-19. Tiroda kuti panyatsojekeswa kuti vaccine inofambiswa sei, kuti makambani anenge achida kutenga mishonga yevashandi vavo nemhuri dzavo vanozvifambisa sei. Zvakare tinodawo kuti vashandirwi vaite participate mumatask force ese eCOVID-19 kuitira kuti panenge pachitorwa madecision nezvisungo zvinenge zviine chekuita neCOVID-19 input yedu inenge yaitwawo taken into account. Tine zvimwewo zvatinoda kutaura zvakafanana nekuti tingafambise sei basa reTNF kuti zvatinenge taronga zviitwe implement nekukasika, uye kuti ndiani anenge ari responsible for implementation.
Masangano akaita serebazi reUnited Nations reInternational Labour Organization kana kuti ILO anogarawo achikurudzira kuti paitwe nhaurirano dzeTNF kuitira kuti munyika musaite bata murefu bata mupfupi pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti hakuna sarudzo dzemabai elections dzichaitwa munyika nepamusana peCOVID-19 kunyange hazvo urongwa hwekunyoresa vavhoti hwatanga. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
Mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoile slaigwana vaburitsa gwaro vachizivisa kuti kunyoresa kweveruzhinji sevavhoti uko kwakambenge kwamiswa nekuda kwechirwere checovid-19 kwave kuzotanga musi wakubvumbi 1 asi sarudzo dzemabi elections hadzisi kuzoitwa panguva iyi senzira yekuedza kutevedzera mirayo yakatarwa nehurumende yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vaslaigwana vakurudzira vose vanoda kunyoresa sevavhoti kana kuchi njako kwavanovhotera kuti vaende kumahofisi ekomishen yavo matunhu avagere kuti vanonyoresa sevavhoti kana kuchinja kwavanoda kuzovhotera. Vakafanira bata chigaro chemutauro webato reMDCT vaWitness Dube vati vanotambira danho ratorwa neZek vachiti vave kutoita gadziriro dzokuti vapinde musarudzo kana Zek ichinge yatara mazuva achaitwa sarudzo.
Sebato reMDCT tiri kutambira chose zvabva muzekiti kwa kuchitanga mamo mabasa anezve kuita nezve election akaita seku register kwema voters asi tanga takatarisira kuti tichakurumbidza kuti tisvike pakuitwa kwema by elections nekuti sebato takamirira kuti tinge tichiita zvese zvatinogona napo kuti maconstituencies akasara asina vamiririri nekuda kwezvikonzero zvakawanda ange aine vamiririri.
Asi mutevedzeri wemutauro weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vapomera Zek mhosva yekushandiswa nebato reZANU PF kuzadzisa zvido zvebato iri kuburikidza nekuramba Zek yakamisa kuitwa kwesarudzo dzemabi elections.
Ichi chiratidzo chekuti Zek haisi kuita zviro zvayo zviri pachena zviri pachikerere nekuti iri kuda kutevedzera agenda inenge yapiwa neZANU PF. Iyo ZANU PF iri kutya maelections, iri kutya mabi elections nekuti vakaita zvinhu zvisizvo vachidzinga vanhu vakasarudzwa nevanhu vachiisa vanhu vakaruza maelections.
Asi vaslaigwana vaudza Studio 7 parunhare kuti sangano ravo rinoshanda rakazvimirira risingatevedzere zvidochero zvaani zvake. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vachafadzwa Mugwadi vati bato ravo riri kutambira danho ratorwa neZek vachiti havatyi kuti sarudzo dziitwe chero ripi zuva zvaro sezvo vachiti vane rutsigiro rweveruzhinji.
Ndokusaka semusangano weZANU PF tichiti isu navamunangagwa hativhunduke maelections mabai elections chero akadzi mangwana kana musi wadaidzirwa. We are always ready to win them. Hatina watinotya mabai elections iwayo nekuda kwegondo watafamba. Asi avo vanoti dei aitwa nhasi kana kuti dei aitwa nezuro hationi kuti muono wavo une chekuita nekutsigira kuchengetedzwa kweupenyu hwevanhu munguva ino yecovid-19.
Zvichakadai mutauriri wecrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti hapana chinotadzisa kuti sarudzo dziitwe sezvo nyika yakavhurwa uye vanhu vachitevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti zviitwe kuderedza mukano wekupararira kwechirwere checovid-19. Nzvimbo dzakawanda munyika dzakasara dzisina vamiriri muparamende zvichitevera kudzingwa kwa kaitwa nhengo dzeMDC Alliance mparamende neMDCT nebato rePDP pamwe nemakanzura mumakanzuro akasiyana siyana zvitevera kusawirirana kwezvikwata zveMDC pamwe nekufa kwakaitawo dzimwe nhengo dzeparamende kumapato ose ane nhengo dziri muparamende. Zek yakamisa kuitwa kwemabi elections kubva gore rapera ichiti kuita sarudzo idzi kunopinza veruzhinji panjodzi yekubatwa nechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndino kokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasimaneru na 8 PM. Muchirongwa ichi tiri kukurukura nevechidiki nezvechirongwa chechipiri chekubaya vanhu nhomba yeSinopharm inodzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 iri kushandiswa munyika. Muri eZimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Vabereki nevarairidzi voita maonero akasiyana-siyana paurongwa hwedzidzo panguva iyo nyika iri mubishi rekurwisana nechirwere checovid-19. America inoshora kudzingwa muparamende kwemutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti nevamwe vavo. Hurumende yovimbisa kuti nhaurirano dzetripartite negotiating forum dzichaitwa mwedzi uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.